La 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 Nana dem sleep, yes, but mine go away. Nana dem talk, but mine go away. Ah, neguti disu tachi kwina futi last generation. Tisu tuku baya ngoma kunge medication. Tisu tawa isa pachi kona muru kishan. Kishan, kishan, mishan, mishan.
Inina kapasera,
wana wako imba machi keketera. Manje kuno ngoma ndinoregedzera kurova kuita sekukwenenzera kukwenenzera vakuzviti vanoimba vakaimba kupi vakuzviti vakamira vakamira kupi vanozviti vanotaura kwenguva ipupi kana ndauya mira holan mira vakuzviti vanoimba vakaimba kupi vakuzviti vakamira vakamira kupi vanozviti vanotaura kwenguva ipupi kana ndauya mira holan mira
mira varume tisino mira kubata chinu ngoma ndichidzimikira
ndaona vari kunze vachishamisira manje inini ndinokachikira ndini past nas ne future genyi vautse vasavhumuka pavanondiona siya rinochururuka ndakamedza ngoma moyo unochunguruka vakuzviti vanoimba vakaimba kupi vakuzviti vakamira vakamira kupi vanozviti vanotaura kwenguva ipupi kana ndauya mira holan mira vakuzviti vanoimba vakaimba kupi vakuzviti vakamira vakamira kupi vanozviti vanotaura kwenguva ipupi kana ndauya mira holan mira
vakuzviti